Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. It's a Friday, November the 20th, 2020. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic, which is ravaging the whole world, including Zimbabwe.
And tonight, we are looking at the escalating coronavirus infections and deaths in Zimbabwe, especially in Bulawayo, where four people died yesterday. We will also give you a global picture as well as an update of what's happening with the U.S. politics. Looking at the coronavirus figures in Zimbabwe, now we have 9,046 infections since day one of the coronavirus outbreak. We also have 265 people who have died, as well as 8,195 people who have so far recovered, meaning we have 586 active cases or people who are currently ill. In Bulawayo yesterday, like I said earlier, four people died of this disease. And really, it's been crazy in Bulawayo because since November 1 through November 19, which is yesterday, we have lost 16 people. And by comparison, there hasn't been any deaths in Harare, which means there is something that Bulawayo is doing wrong that Harare is doing right, because if you look at the population in Harare and the density, there's just more people in Harare, which means the situation in Harare should also be a cause for concern. Luckily for the people in Harare, they've somehow managed to keep this thing under control. In terms of infections, again, we have 233 people who have tested positive in Bulawayo since November 1 through yesterday. In Martin North, where John Talak High School has since been closed. I'm sure many of you are aware that more than 100 school kids have tested positive there. So in Martin North, since November 1, we have 138 cases. Martin South, we have 87. And by comparison, again, in Harare, we only have 13 infections since November 1, Marv.
Aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna Ntungamili achitaura iye pamusoro pezviri kuitika kuBulawayo. Asi let's take you back again to the global figures currently, which have been published by John Hopkins University here in the United States. So globally, we have over 56 million people that have tested COVID-19 positive and 1.3 million deaths. And here in the United States, we have over 11 million people that have tested COVID-19 positive and 252,000 deaths, which means we have over 500,000 deaths. And this situation of the COVID-19 has been a bone of contention where we've seen currently in the United States current President Donald Trump of the Republicans, who just came out of an election here in the United States, at the moment not conceding to the projected winner or president-elect Joe Biden of the Democrats, and also at the moment not handing over some of the paperwork required to carry on in the COVID-19 task force that has been set up by Mr. Joe Biden. So some of these issues are playing out as we speak, Ntunga.
Indeed, lichona njani emakhaya bakithi njengokutsho kwami phambilini lamhlanje sikhangela umkhuhlane we-coronavirus wona oqhubeka uhlasela abantu abanengi eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Esikubonayo yikuthi ezabelweni zemathebeleland kubalisa iMat South, iMat North leBulawayo, abantu ababanjwa lomkhuhlane baba banengi kulezi nsuku nxa kuqathaniswa la kwezinye indawo elizweni lonke jikelele. Izolo kuphela kufe abantu abane koBulawayo. Njalo nxa sikhangela iperiod between November 1 kuze kufike usuku lwayizolo November 19, iBulawayo ilabantu abangu-233 asebebanjwe umkhuhlane lo. IMat North ilabantu abangu-138 ababanjwe umkhuhlane lo, abagoqela abantwana besikolo seJohn Talak High School abedlula 100 ababanjwe umkhuhlane kunsukwana ezedluleyo okubangele ukuthi isikolo lesi sivalwe. EMathebeleland South lakho uyaqhela lomkhuhlane, kulabantu abangu-87 asebe obanjiwe since November 1, and by comparison eHarare, ingiya eHarare ngoba iHarare yilo idolobho elikhulu njalo elilabantu abaningi ukwedlula indawo eziningi. From November 1 to November 19 izolo, eHarare kulabantu abangu-13 kuphela, 13 asebebanjwe umkhuhlane lo. Then asebefile from November 1 koBulawayo bangu-16. 16 people dead within 19 days. Ngathi ngezinye indlela kufa umuntu every day koBulawayo ngalomkhuhlane. By comparison again, eHarare akekho ose ebhubhile. Sikhangele i-national picture elizweni lonke jikelele leZimbabwe selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo, sokulabantu abangu-9,046 asebebanjelwe umkhuhlane. Asebepholile 8,195, kuthi asebefile bona bangu-265. Then abalokhu begula esingathi ngama-active cases bona bangu-586. Ngakho siza kuba labanye ikakhulu silo councillor okhangelane lezempilakahle koBulawayo. Sizamdinga ecingweni isizwe ukuthi kahle kahle kuyini okuthatha indawo, kuyini okwenzakalayo kuleli dolobho. Mafu.
Aiwapo, Trikunzwa Ntunga ari kutaura iye zviri kuitika panyaya yedenda reCOVID-19 iro ranyanyorura muguta reBulawayo Parisi noko. Tiri kunzwa sekutaura kwaari kuita kuti kune vanhu vakawanikwa ivo vachishaya, vakawanda vachibatwa nedenda irori zvakare vakawanda munguva yapfuura shoma shoma kukunda nzvimbo yeHarare. Tinoona kuti bazi rezveutano riri kuti pane vanhu 9,046 vabatwa nedenda iri reCOVID-19, 895 vakawanikwa ivo vachinaya. Kwozowanikwawo zvakare huwandu hwevanhu vashaya kubva kudenda iri tiri kuona kuti hwakwira hwasvika pa 265 sekutaura kwavari kuita. Asi tombotarisa iyo avanoti maactive cases parizvino kuti vatori nechirwere ichi cheCOVID-19 munyika vasvika ivo pa586 parizvino. Uyezve tombotarisa zviri kuitika pasi rose panyaya iyoyi yedenda reCOVID-19, tinoona kuti denda iri imomuno muAmerica takaona richishupa chaizvo mazuva apfuura. Parizvino tiri kutoona kuti pane vanhu 250,002 vawanikwa vachishaya kubva kudenda iri. John Hopkins University Hospital yemuno muAmerica inotaura iyo kuti pasi rose vanhu vabatwa nedenda iri reCOVID-19 vari kusvika ivo pa56 million, kwozouya vanhu 1.3 million vashaya. Imomuno muAmerica sekutaura kwandaita mune vanhu vanodaudzira 11 million vabatwa nedenda iri, 252,000 vakawanikwa vachishaya. Izvo zvatiri kuona zvakare zviri kunetsa panyaya yekutambidzana kwemasimba imomuno muAmerica mushure mekunge paitwa sarudzo dzekutsvaga mutungamiri mutsva. tinoona kuti Donald Trump vanotungamira bato Republican uyezve vari mutungamiri wenyika yeAmerica vakange vakagadzira ivo task force yekutarisa panyaya iyo yeCOVID-19 asi pari zvino vanonzi havasi kuda kuwanikwa ivo vachitambidza magwaro zvavakaongorora munguva iyi kuna vaJoe Biden vemaDemocrats vatakaona pari zvino vari kunzi ivo projected winner kana kuti president elect vachagadzwa musi waJanuary 20 gore rinouya asi vari kunetsana panyaya yeCOVID-19 nekuti vaJoe Biden vakagadzawo task force yavo iri kutarisa nyaya iyo yedenda reCOVID-19 asi vari kushishikana nekuti magwaro ari kufanira kubva kuna vaDonald Trump haasati asvitswa kwavari mutunga.
Yes, Mav. Now we are joined by Councillor Sinikiwe Mutanda, who's the chairperson of the health portfolio in the Bulawayo City Council. Councillor Mutanda, good evening and welcome.
Thank you so much, sir, and good evening to the viewers.
Yes, Councillor, let's dive straight into today's discussion. We saw yesterday in Bulawayo, four people died of coronavirus. And also since November 1 through November 19, yesterday, 16 people have died. And by comparison, there haven't been any deaths in Harare. What's going on in Bulawayo? What is it that you guys are getting wrong that Harare is getting right?
Thank you so much, sir. As they're saying it out, that what is going on in Bulawayo that is making us to have so many death cases and COVID cases. Actually, people are now relaxed. There is no social distancing, and people are not putting on their mask, and they are not putting them properly. And also, especially this social distance thing, it's no longer being observed in Bulawayo. And the other thing is that we're having some water challenges in Bulawayo. So people are always, moving around, and they are always gathering, maybe waiting for water bouncers in different areas. All around the city. But the main thing is that in Bulawayo, it seems as if it's now business as usual.
And what are you doing about it as the local authority, as the city fathers?
Actually, what we're doing, we are just spreading the message and letting people know that the COVID, the coronavirus, it's now, the cases are now at a higher level, and we are trying to tell people that they have to observe all those COVID regulations. And as Bulawayo, we are still maintaining what the government had said. And as for the gatherings, the churches, the funerals, like in our funeral cemeteries, we only allow 30 people. And our staff members are the ones who are doing the grave filling. And also as for the churches and maybe some other gatherings, like we're saying, at least in a closed door session, we're saying we only want about 100 people only. But honestly speaking, it's all up to us as human beings, because people are no longer, and they are just telling you that they'll be telling you, there is nothing like COVID-19. But to be honest with you, as the city fathers, we're trying our level best to tell people that COVID is there and it's real, and it's there to kill people.
How about the issue of health facilities? Is that not a contributing factor too?
I think as a city, you know that the problem, financial problems which we are having as Zimbabweans, it didn't spare us as a city. And the COVID came like as a shock to any other countries. So we expect the government to chip in so that at least we capacitate our clinics, our isolation clinics. So if ever the government is not coming up automatically as a city, we cannot afford to have full equipment. But as for the city, we are really trying our best to have some enough equipment for the isolation centers.
Yeah, your councillor ukuthi bakhona abantu abalokhe besithi akula coronavirus even after ukufa kwabantu bonke laba shiwa eZimbabwe abangu 265 then kobulawayo this month alone I think has been the deadliest for the city banenga kakhulu abantu ababulawe ngomkhuhlane wecoronavirus from November 1 kuze kufike izolo bangu 16 kobulawayo kuphela then ababanje umkhuhlane lo kobulawayo futhi from November 1 through yesterday bangu 233 and yet uthi bakhona abantu abalokhu be sithi ayikho icoronavirus vela kula mtonjalo.
Yes, ukuliqiniso sibili njengoba ngeke ngakhuluma phambilini baba ukuthi abantu kabakuthathi okungumkhuhlane lokhu bakuthathe njengokuthi kukhona. Ngikhuluma nginje uzathola umuntu imask mayigqokile uyigqoka ayifake esilevini. Abafaki ama-mask abo ngendlela okumele ukuthi uvale amakhanda uvale umlomo. Abantu kabakwanisi ukuhlala ezindlini. And abantu sebele tendency yokuthi ugqoka imask esithi uyenzela ipolice. Awuyenzeli ipolice, awuzenzela wena. Uzathola ukuthi umuntu uhambe yehlisa imask. Ma ibona ipolice ayikhona egqoka kuhle imask yakhe. But ipolice alingena nga. Uyabona into yangkhona. So kobulawayo sizaba ne-challenge njengoba ngike ngakhuluma ngathi kathi sisile ndaba yamanzi. Abantu ungafika esigoraneni kumbe kumbe kuku-water bowser ubatshele nge-social distance abazwisisisi. And abantu ukuqhawulana, abantu still they are still doing that. I'll give you a good example. Izolo bokulo mngcwabo namhlanje bokulo mngcwabo omfana lo kuthiwa ugwazi. Ziwe ibhaweli ngiyabona lilinde ma night club and nxa befika lapha emangcwabeni kutshelwa ngokuthi sicela ukuthi kungene abantu abangu 30 abanye bakha amabhawu bona laba baqalisa ukulu ukuthi bafuna ukungena abanye baze bangena ngenkani and for i-council ukuze imelele izetherapy ukuze ifike babe sebebangaki abantu asebenjani ababe sebengenile babanga umkhuhlana wona lo and babe bengena and ekuchayeni fortune sibatshela istaff ngoba yisesi trained esihambe sayatraina ukuthi sibe kwazi ukuthi ngemva kokuchaya amafotholo or before kuchaya amafotholo kumele kwenzeka lena bona bafika khona napho bafuna ukuzithathela amafotholo bafuna ukugqibela and umuntu lowo kasikwazi ukuthi ubevele ephila lapha vele khona uvele ngathi and okwenza ukuthi umkhuhlane wona lowo umemetheke ngamandla.
Thank you, the councillors. Nikiwa Mutanda, please do stay on the line. Mav, Mashura Ayoanzi na chairperson we health committee Kublawa City Council. Anzi pane vanhu vachiri kuramba kuti pane coronavirus.
Aiwa, ndanga ndiri kunzwa zvavari kutaura. Handizi kuti vanogona rurimi rwama here unokwanisa kuvabvunza.
Councillor, munotaura here?
Yes, ndinotaura. Manga muchitaura.
Hanzi ndinohwereketa mafi. Saka matai makadaro mumwe wangu mafi lasacha kubvunzai mvunzo.
Ehe, ndachida kuzivawo kuti zvii zvavari kusangana nazvo ikoko kubulawayo tichitarisa kuti nyaya yevanhu vari kubatwa neCOVID-19 vari kuwanda. Tingati isu chii chiri kunyanyonetsa?
Nambo taura pekutanga kutoti Bulawayo imwe challenge iri kutoitisa kuti vanhu vabatwe nechirwere ichi chandiri kunyatsoona ndechokuti chekutanga Bulawayo tine challenge tine water crisis hatina mvura madams edu they are dry and chiripo nao ndechokuti vanhu kana vachino kunotora mvura kuma water bowsers edu kana kuti vachinotora kuma boreholes edu havachaite zviya zvesocial distancing and vanhu havachafeki mamaski nenzira iri raiti and in Bulawayo special mavenders vatozara kwese kwese the whole of city CBD yatozara nema vendors. Vanhu vato relaxa zvimwe zvisingatomboiti. They are no longer avasi kutombotedzera ma regulations ecovid. Even itakutaura nenyaya yemasinetries. Isisa tichiri tangango mira nenyaya yekuti. Kuma sinetries itukuna vanhu 30 chete. Mm-hmm. But my residents pachezva wo. Iwo ndo vanoto uya vakawanda. Vachito na kupinda. Zvinoto itakutoti even if tichito shuvira isusu as a local authority. Kuti tisabate chirwere ichi. The community pachezva yo avawa kwanise kuti vatedzere izvo zvizvi. Vamwe vachona I don't know kuti kana zvisati zvanyanyosvika kwavari vanenge vachifungidzira kuti vanhu vari kutama kuti pane chirwere checovid.
Saka hanzi toita sei, poitwa sei kansela kuti vanhu vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi kana kuti vawanikwe vachidzidziswa kuti haiwa nyaya yecoronavirus handiyo yekutamba nyaya yechokwadi uyezve chirwere chinouraya.
Isusu as a city tiri kutoita ma-awareness campaigns kuti tidzidzise vanhu kuti pane chirwere icho chichi. I think as a city tiri kutozama and even zetara P pachezvayo iri kutozama kutoti vanhu vadzidziswe because iye zvinezvi chaka chinorema nechokuti vanhu havakwanise kupiwa maflyers as muchitoziva kutoti flyer it's a hand-to-hand thing. And vana ma protective clothes vanga clothing yavanga shandise. Saka the only thing chinenge chakushanda manje is social media and the situation economy rimo munyika medu avazi vese vanokwanisa kusvikirira ma social media ma WhatsApp ma Facebook mama wana Instagram vashoma vanotokwanisa kuti vazviwane izvo zvizvi. But council yebulawayo iri kutozama nepese pa inokwanisa kutoti vanhu ngavadzidziswe ma-awareness iwo wawa. And as a committee tiri kuda kuti timbozama kuita ma-road shows ekuti titenderere anga asina kumira hawo ma-road shows but anga atodzikiswa kuitwa because of tachitoti maybe zvatodzikira zvecovid. But now that takutoona kutoti zvakutoenderera mberi taima cases akutokwira tichatokurudzira kutoti timbowadzo kurodza futi tichishanda pamwe chete nemaorganizations arimo muhulawayo as a city nemapurisa edu tichishanda pamwe chete because chimwe chiripo ndechekuti takatoita ma task force committees nemaward evanhu emamembers anokwana kuita 30 per ward ati anenge ariwo anokwanisa kuti ashande nemapurisa and together with the local authorities like iyo council nema ward councillors tichitenderera tichizama kuti tidzidzise vanhu tozodzika tichiita pasi towana information and also to identify ma hot spots ema covid lokuzenini spots because unowana kune mashabhini kune mabiria halls atovhurwa iwowawo kune vanhu vatotengesa kune machechi iwowawo even emumasango because tanga tichitanyatsotarisa kuti kwanga kuchitotariswa stereki aya machechi ari mumabuildings but aya emumasango sango vanhu vanga vasinganyanyowatarisisi. And the other challenge toripo yatiri kunyatsoona as a chairperson we health housing education ndinyaya yekutoti zvikoro izvi zvavhugwa vana vedu ndova vatove pahigh risk. Vana vedu vamwe vanotokwira mabhazi from kumalocations vachiinda kuzvikoro and hakutasanitizwe mumabhazi vanhu havachafeki mamask as I said it before and vanhu havachalimite even that social distance vakutomira mumabhazi achona iwawo even the drivers themselves vezuko vachona sometimes unotovawana vasina kufeka
Councillor, ise sikuzwela phansi angazi ukuthi ifoni yakho mhlawumbe ungasondela kakhulu bese sikuzwela phansi kakhulu
and vanga vari kunyatsotaura zviri kunzwika chaizvo nekuti vanga vari kuexplain apo kanzura kuti vanhu vakanganwa dzidziso yanga iri kupiwa iye kuti pfekai mamaski, social distancing, zvimwe zvakadaro. Vachitaura zvakare kuti vanhu vari munzvimbo yavari kutaura yekuBulawayo vanotopfeka mamaski kana vaona mapurisa, kwete kuti vachida kuzviti vazvidzivirire ivo. Saka vari kuti ivo mask ndeyekuzvidzivirira iwe, kungave uri kuBulawayo kana kuHarare kana kuChinoyi kana kuMasvingo. Usamirire kuti uzopfeka mask kana waona mupurisa. Ndo mazwi andanzwa kubva kuna kanzura, asi vari kunyatsotaura zvakanaka chaizvo zvinonyatsonzwika panyaya yedenda iro reCOVID-19 Ntunga.
Yebo Mav, limzwile lapho ukansila ekhuluma ngokuthi hayi udubo osolukhona kulezi nsuku yikuthi abantu abaningi ikakhulu koBulawayo lapho angukansila khona, abantu abaningi basebeshaya indiva nje lomkhuhlane kade hayi usayingozi enkulu uyabulala lo mkhuhlane. Sengila njalo ukansila besingasamuzwa kuhle. Kansila ubusakhuluma ngokuthi abantwana abaya esikolo njengoba sezavulwa basengozini enkulu, kodwa ayisibo bodwa ababa sengozini ngoba nxa bewubamba lo mkhuhlane esikolo sebebuya ngekhaya sebethelela abazali, sokusiba yingozi. Akunjalo
yikho akade ngikutsho baba ukuthi eyinye into esisenza ukuthi ama-cases wona lawa angani ayaqansa kakhulu yindaba futhi engiyikhanyela ngelihle libanzi kokuthi yindaba yokuvula kwezikolo, ngoba abantwana bayahlangana bedlale lababalisi abavelela kwezinye indawo, labantwana abavela endaweni ezehlukeneyo bese besuka lapho begada amabhasi kumbe behambe bedlala labanye abantwana. Wonke umuntu ebesesuka ekufuneni ebesesiya ngemakhaya. Emakhaya angithi kuyachiwa ukuthi i-COVID leyi ithatha kakhulu abantu abadala, yibo aba-exposed kakhulu, ibisifika phela ibisihlala endlini. So ngokunye futhi esikubonayo ukuthi yikho sokungezelela kakhulu lokuvula kwamabhawa khona lokho sokwenzakele lama-church.
Qhubeka ubambe njalo kansila, siyabonga kakhulu. Abasanda kusixhuma singomsakazo we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus, wona okhanya ususabalala kakhulu eZimbabwe lasemhlabeni jikelele kulezi nsuku. Sikhuluma nje kulinyanga kuphela sokufika abantu abangu-16 koBulawayo. That's 16 people in 19 days. Yebo bakhona ababhubhileyo kwezinye indawo lapha lalaphaya, kodwa abasondeli kabafiki kuzinga leBulawayo. iBulawayo yiyo ehamba phambili. Yikho nje silo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezenhlala kahle kukansila yaleli dolobho lamhlanje, ukansila sinikiwe Mutanda ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. Now let me bring in our political panel before we dive into politics. Mr. Tawanda Zokora of the MDC North America, what do you make of the grim situation that's unfolding in Zimbabwe in terms of coronavirus infections and indeed deaths?
Thank you very much. Let me say good morning, good evening, Zimbabweans. I think in Shona, Tnetsumo, you know, Zanondega akasiya jira masese. That's what I'm seeing happening in Zimbabwe, that we have a government that is trying to resolve this situation on its own without involving other key parties. We all remember that our President Chamisa came out when COVID-19 started and said, Mukoma wangu Mnangagwa, let's work together and fight this this pandemic. But nothing has ever been done. The MDC Alliance has never been involved. Most key stakeholders have never been involved in what the government is trying to do. And we see a government that is concentrating on trying to decimate an opposition and also doing what we call selective application of our COVID regulations. Some people are allowed to do everything that they want in Zimbabwe without the regulations being applied. We saw what happened to the late young man who died a few days ago. At the funeral, vanhu vanga vakazara vari mavhu nemarara. Hapana zvakaitika, hapana munhu akasungwa. Saka nazvino zvichidaro kuti vamwe vanosungwa kana vaungana, because right now we have a number of activists, a number of our political figures that have been arrested and incarcerated for breaking COVID-19 regulations. And then you have other people that get away with that. I think we need an approach that involves everyone, that is involving political parties, civic organizations. And then if we do that, all Zimbabweans will see that this is what is supposed to be done.
Vadzokora, Mnumzana Dzokora, Ngoe MDC Alliance, Konapa, Emeliga, Limzwile, Lapoti, Ai, Ogushupa, Yuguti, Uhulumende, Kodneti, Gushe, Lenga, Chaezi, Chiene, Yolavanye, Gunshelo, Zake, Zogu, Uluisa, Lumkushane, Uti, Ngoguye, Ogushupa, Konapo, Gwenza, Umkushane, Lo, Umemete, Gengamanda, Zimbabwe, Maf.
Aiwa putanga tiri kunzwa kubva kuna vatawanda dzokora vebato reMDC Alliance panyaya yezvimafungiro avo panyaya yezviri kuitika munyika nezve COVID-19 asi takamirira zvakare vaRegis Busango veZANU PF vambenge vainesu asi nekuti tanga tambobata nyaya iyi tichimbotaura nevari kumusha andofunga vari kudzoka munguva inotevera. Saka tichange tiri kukurukura pamusoro pezviri kuitika panyaya yeCOVID-19 ndombobvunza vatawanda dzokora kuti Donald Trump nava Joe Biden takanyanya kutarisa zvakare nyaya iyo yeCOVID-19 nekuti vaJoe Biden vakatanga task force yavo yeCOVID-19 asi havasi kupiwa magwaro navaDonald Trump nevamwe vanoshanda navo vakange vaine task force iyi mwedzi yapfuura.
Ndozvatanga tichataura kuti ana zanondega vanongogara vachisiya machira mumasese. Ndozviri kuitika muno muAmerica izvozvo zvakare kuti vaDonald Trump vari kuda kuita zvinhu zvavo voga, vasingatevedzere mutemo wenyika, vasingatevedzere gwara ragara richiteedzerwa nevatungamiriri vese muno muAmerica. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo pakangoita makakatanwa, vanhu vasingashande zvakanaka, havasi vatungamiriri vanonyanya kutambudzika kana kukuvara. Panorwirwa pese shumba mbiri dzikarwa, tinonyanya kukuvara ivhu nemasora ari pasa. Ndozviri kuitika muAmerica panguva ino kuti vanhu ndovari kutambura, vanhu ndovari kunyanya kufa nemakakatanwa aripo ipapa. Ende vaTrump vakatadza kunyatsoona chaizvo chaizvo, vanhu vemuAmerica vachatonyanya kufa vakawanda. Saka ndikuziva hangu kuti kune vari kumashure vanenge vachiedza kutaura navo, kusanganisira maRepublicans acho chaiwo chaiwo, vari kutoendawo vachinotaura navaTrump kuti vaedze kuona kuti zvakakosha kuti vashande pamwe chete navaBiden.
Aiwa, tinotenda vadzokora siyabonga. Mnumzana dzokora Limzwile lapo ekhuluma ngokuthi hayi ukudoniselana okukhona phakathi kukamongameli Donald Trump lo Mnumzana Joe Biden esingathi ngupresident elect ngoba wanqoba uTrump lanxanje engavumi. Uthi utsokora siyonto enhle ngoba kumele basebenzelane babambisane ukuze nxa uBiden esengena embusweni abekwazi ukuthi okay uTrump ubesebenza kahle, ubesebenza so elenhlelo lezi zokulwisa umkhuhlane we-coronavirus ukuze laye uBiden nxa esengena emsebenzini mhlaka-21 ngozibandlela abekwazi ukuthi uqalisa ngapi. Sibuyele ku-Councillor Sinikiwe Mutanda ongumgcini sihlalo we-committee yezempilakahle koBulawayo. Lapho umkhuhlane lo osubhahe khona kakhulu kulezi nsuku njalo ubulala abantu abanengi. Councillor, yebo uyathi ukuthi abantu kulezi nsuku bagcwele emashabhini, bagcwele emabhawa, abagqoki mamaski, ungani vele abanye uyathi ukuthi vele kaba kabathembi lokuthi kulento okuthiwa yi-coronavirus kuyini ongakuxwayisa abantu abanjalo?
Ngiyabonga. Engingakutsho yikuthi abantu kumele sivume nini, njengoba sibona ukuthi umhlaba wonke jikelele ubanjwe yilo mkhuhlana we-coronavirus. Sivume nini ukuthi umkhuhlane lo ukhona, and sizame ukuthi silandele imigoqo ekhona eyabifakiwe yaze yafakwa nguhulumende, ngoba kasonto kabani lo mkhuhlane, but umkhuhlane lo ukhona umhlaba wonke jikelele. Engingakutsho yikuthi abantu bengicela ukuthi siyekele nini, yazi sike sime nini nje ukuyenza ama-gatherings lawa amaningi-ningi amanye angekho necessary. Sime nini lokube sihamba-hamba kungekho necessary. Okwakathi sesesiphomba ukuhamba ngizwa kusithi ngiye-town, ngiye-chai window shopping, angisakunanzeleli lokuthi umkhuhlane wona lo ukhona. And also le police ze-therapy ikizame sibili ukuthi ithi enforce sibili ama-rules awe-COVID. Ngoba abantu sibili nxa kutholakala umuntu engagqokanga imaski, kwazakala ukuthi umuntu oyavalelwa ekhupha ifine sibili ezwayo ezabona ukuthi ku-serious, ngoba indlela esigqokwa ngayo ayisiyo sibili, because we have ukuthi siwagqoke properly, not ukugqoka nje sivala umlomo namakhala.
Kanti abasabotshwa abantu kulezi nsuku yini? Ngoba ngesikhathi se-lockdown laphana abantu abaningi babebotshwa bengatholakala umuntu engagqokanga imaski.
Ya, engingakutsho yikuthi ukukhuluma iqiniso njenge ngingathi njengesigaba kume njengelizwe, bokungani imithetho ekade ikhona ukuzimisela abantu akade bekwenza from ekuqaliseni lokwakathesi izinga langikhona bese liyehlile. Akusanjengakuqala, kuqala besibe sibile le lockdown abantu bebehlala ezindlini, ukuthi even kudibana lo muntu kungeke uze udibane lo muntu estradeni. Lapho udibana khona lo muntu kuthola umuntu egqokile imaski and ayigqoke properly, angithi. But ikathesi hayi, ufica umuntu uyifake esilevini, uyifake entameni, uyigaqile, uthini, akade kungasalandelelwa. Njengobana ngitshile ukuthi ithini emabhasini, amabhasi besethwala abantu abangu-35 kuphela, kathesi so ama-seats wonke abegcwele ebhasini, wonke umuntu ohlezi kuze kube ne-standing. Liyayibona into yangkhona. And ama-pickup wona lawa athwala abantu ngemali eziphansi nxa abantu bevele emsebenzini, ufica kugcwele abantu benyathelene bengagqokanga wona lawa ama-mask. So okungangokuthi kathesi even ama-sanitizer ngokwawo abantu bese singawasebenzisi. So kathesi besicela ukuthi amapholisa lawo azame ukuthi kuncediswe abantu, bazame sibili ukuthi umthetho wona lwana okade ukhona ubuyise. Selo nxa kuyikuthi kuyehlula, kungangcono kubuyelwe njalo ku-lockdown yonaleyane ke yaba khona, ukwenzela ukuthi siyehlise izinga labantu abokuthi babambe lowo mkhuhlane.
Qhubeka ubambile councillor. Mavanzi pakangopera lockdown zakabva zapinda mumashanga.
Reganimbofunzwa kuna councillor Mutanda kuti saka ndandambofunzwa before, I think kuti saka point wasei hurumende iri kuita zvakakwana here kuti vanhu vanyatsowana dzidziso, uyezve taimboona mutungamiri wenyika vaimbobuda vachitaura kuti lockdown yapa stage yakati zvakamira zvakadai, zvichiri kuitwa here izvi?
Hanzi kansila, saka poitwa sei panyaya dzedzidziso apa, uyezve mungati hurumende iri kuita zvese zvairi kugona here kuti inge ichibatsira kurwisa dambudziko iri?
Mbunzo wachona wakati remei mbichana, but inini pachezvo angu as a local authority ndofunga yevo yeiri kuzama government kuti ibatsire nepese painogona, but hazvizvonyatsi sviki zvakanaka because of zvinhu zviri kuitika, economy situation yedu yatinayo haizonyasvosviki pazvinofanira kusvika. As for the nyaya yekuvhugwa kwezvikoro, inini pachi zvangu zvandiri kuona ndezvokuti kudai kwangovhuki vhurirwa vana ivova vama grade 7s, maform 4s nemaform 6 vakanyora vakapedza, then ava vashoma tomboona kutoti gore richinopera Mwari vanenge vachifungire zvipi nenyaya yeCovid, vana vogodzokera zvikoro like next year. Koonwa kuti vanhu vonyatsofunga government yogara pasi kutoti todzikisa here maholidays oita mashoma kuitira kuti vana voti catch up zvavanenge vasina kudzidza gore rino. Because yeo ye tinoda kuti vana vedu vadzidze, but at the same time
I think we've lost the councillor there, but I'm sure anzozwaka zvavanga vachitaura mafi.
Aiwa, ndazvinzwa vanga vari kunyatsotsanangura kuti ehe pane zvizhinji zvinogona kuitwa, asi nemaomero akaita zvinhu munyika zvinogona kutadzika kuitika, asi vachikurudzira kuti dai zvaibvira vana vechikoro vambomiswa kungoendeswa chete vanenge vane maessential vane maexam nezvimwe zvakadaro, topozotariswa zvakare gore rinouya kuti zvoitwa sei kana zvichikwanisika kuti kana maholiday omboitwa mashoma kuitira kuti vana vawane kuwanikwa vachibata zvimwe zvidzidzo zvavanenge varasikirwa nazvo. Asi ndawana meseji panapa kubva kuna vavhusango Ntunga vati vari kudzoka pachirongwa, vanga vari kumbobata kamwe kabasa asi vari kudzoka.
Siyabonga Mav. Really, given the grim picture of what's happening nationally, but particularly in the Matabeleland region, Mat North, Mat South, and Bulawayo, remember, Mav, the borders are opening on December 1, and that means there will be more traffic. Human traffic, people will be moving in and out of the country. And as it is, you know, this thing is out of hand in those three provinces. I can imagine what the situation will be come November 1.
Yes, it's interesting. I think I've heard, you know, some of the border authorities saying that they need some technology to be able and also to make sure that people who bring in their certificates certifying that they were tested for COVID-19, that they are genuine, that they are alleging that some people actually bring in fake results. So it will be interesting to watch and see what's going to happen come December 1, Ntunga.
Thank you, Dimav. Maybe let's go back to our political panel and look at the drama that's unfolding before the eyes of the world, Donald Trump, President Donald Trump versus President-elect Joe Biden. Mr. Zokora, what do you make of this drama?
Yes, ndisati ndataura nezvana Biden. Regai ndingotaura mbichana nezvakaitaurwa nakansela panyaya yevana vechikoro. Ndoramba nichirovedzera nyaya yekuti hurumende ngaishande nemapato ese nevanhu vese muZimbabwe zvakanaka. Munorangarira muchinzwa vadzidzisi vachitaura kuti zvikoro hazvikwanise kuvhura panguva ino, nekuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti vanhu vana vachikoro nevadzidzisi vacho vawane zvinoita kuti zvinova protector. Asi hurumende yakangoita izvozvo zvekuti inoita zvinhu zvayo yoga, ikati zvikoro ngazvivhurwe, ikamanikidza vanhu kuti zvikoro ngazvivhurwe. Saka izvozvo tiri kuona zviri kuitika izvi. Iresult yekuvhurwa kwezvikoro kwanga kusina kurongwa zvakanaka, maTeachers Union nevadzidzisi vacho nemaheadmaster asina kuconsultwa in the decision making. Saka hurumende ngaidzidze kushanda nevanhu zvakanaka. And then coming here to the United States is the same situation that we are seeing in Zimbabwe, you know, that like for example here in North Dakota, we are seeing Mr. Donald Trump refusing that coronavirus is as deadly as it is. And people here don't wear masks at all. They don't want to wear masks. But as everything is unfolding, North Dakota has overtaken all the other states. We now have over 68,000 people in a very small state that are positive, you know, that are being treated, and the hospitals can't keep up. But it's because they are seeing what the president is telling them. But on the political front, I just want to assure the world that democracy is going to unfold. Democracy is going to take its world in the in its rightful place in the world. We are going to see everything happening as it is supposed to happen. Mr. Trump is going to make way on the 20th. Mr. Biden is going to be inaugurated, as has been done over 200 years in America, because democracy works. We know maybe why Mr. Trump is doing what he's doing. We still have those two Georgia elections that are ongoing, and maybe he's still trying to just galvanize the people and make the people believe that he was robbed of an election. But we know that democracy and rule of law is going to prevail. When the time comes for Mr. Trump to leave office, he's going to definitely leave. And I just urge him and all the Republicans to do that, because as a government, they've done a great job. And I think he should just finish well. He's not the first president who has you know, served only one term. So he should just make way peacefully. And I sincerely believe that that's going to happen.
Asi pa nyaya ye nengi ye ma elections. Ongo takaona Georgia ichita recount nezuro. Vachi sinira zvekare kuti va Biden ndivo vakahwina. Asi gwetara va Trump va Giuliani nechikwata chavo. Hanzi pane nyaya dzakawanda dzatiri kuchallenja kumatare ezimhosva. Saka hanzi naivo va Trump kuvatsigiri vavo, you know, hang in there, tiri kuwina chinhu ndechedu ichi.
Nyaya dzipi dzekuti kune vanhu vakafa vakavhota? You know, zvinhu zvidoko doko izvozvo zvinenge zvichiitika kuti vanhu panovhota vanhu 150 million votora evidence kana umboo hwevanhu vairi vatatu vanenge vakakanganiswa. There is always that margin of error. Saka zvavari kutaurira vanhu izvi ndezvekungofadza vanhu. Sekutaura kwataita ndofunga vanoda kungoti nyaya yekuGeorgia iyo ipere, vanhu vachingofungidzira kuti vaTrump vakabiridzirwa vokwanisa kuwana ma2 seats iwayo nokuti akakosha muCongress. Asi tiri kuonawo zvakare kuti mamwe magweta acho avaTrump vakatosiya nyaya dzacho kare, nokuti vari kutoona kuti dzinenge dzisina maturo. Ivowo vacho vakatomatara acho edzimhosva yemuno, matare akazvimiririra, matare anoteedzera mutemo, haateedzere kuti mukuru wenyika ndiani, haateedzere kuti uyo ndinhingi, haasi mukuru wenyika, saka hatingamutevedzere. Vanotevedzera mutemo wenyika. Saka takaona vachikandira uko dzimwe nyaya dzanga dzaiswa navaTrump dzisina umboo hwakakwana. Saka tinotarisira kuti pekupedzisira vachangomatara achangoita sekuitwa kwazvinofanira kuitwa, vachiteedzera bumbiro remutemo reAmerica vaBiden vopinda panyanga musi wa 20 January.
Tinotenda vadzokora, munomuzana dzokora mweMDC Allies kona pa eMelika. Vesilo munomuzana weZanu PF uRegis Vusango. Kodwa usuke waphuma lapha kuhlelo uthusa yenza kukhona sakwenza mbijana uzaphenduka, kodwa hhayi isikhathi sesihambile asazi kumbe uzaluthola lusakhona uhlelo. Mav, amene tozokera kuna councilor eto wabvunza nyaya yekuti sezvo mabhodha achivhurwa vachazvifambisa sei. Saka ndiri kuedza kuvabata apa.
Ndinofunga kuti zvakanaka kuti dzokere kuna kanzura, because vavhusango avo veZanu PF vari kutivo pane kabasa kavabata mbijana kuti titaure tisina divi ratakarerekera. Regai tidzokere kuna kanzura.
Iwongo Mav. Yebo kansila, siphenduke kuwe lapha sesigqiba uhlelo. Mhlaka 1 ngenyanga izayo ngo December, that should be next week or next of next week, a few days away from now. Amabhoda imingcele yelizwe izavulwa. Lapho abantu bayasebengena nje sebephuma kalula eZimbabwe, South Africa, Botswana, Malawi. Njengoba kukhanya kukubi kangaka kobulawayo, Mathebelele North, Mathebelele South, liza kwenelisa yini nxa abantu sebehamba-hamba nje bengena elizweni bephuma mhla after mhla ka-1?
Engingakutsho yikuthi i-government ma isithe yavuma akulanto esingayitsho ngoba iyabe isivumile yona njengenhloko yomuzi. But engikubonayo yikuthi sikhala kathesi amabhodi engavulwanga, abantu still bayahamba bayachaya amadabu lapho bayaphenduka, okungangokuthi lakho kuletha umtheleka wokuthi umkhuhlane lo uya phambili. But thina njengobulawayo kumbe ngingukansela, I think kumele sike nini sime nini ukuvula amabhoda ukwenzela ukuthi ubanje umkhuhlane lowo okuse-South Africa kube se-South Africa, okuse-Zimbabwe kube se-Zimbabwe, sikwanise ukuthi sidile ngakhona lokhu esilakho. Ngoba singathi sezivulelwe, ukukhuluma iqiniso yikuthi njengelizwe asingeke sanelise ukuthi abantu sibanjani sibabambe. Kuyasinceda sibili in terms of economy lokuphila ukuthi amabhoda avulwe, lokuthi nje abantu baphile ngoba vele siphila ngokuthengisa, siphila ngokuhamba. Kodwa njalo futhi silezihlobo khona ngale South Africa, kodwa akungeke kusisize nxa sesikhuluma ngezempilakahle yethu ukuthi amabhoda avulwe, ngoba besivele sikhala ngokuthi laba abathe babanje umkhuhlane beseGoli sebebuye bethule, kungaba njani ukuthi bathiswe bengikhona ngani kumbe bangcwatshwe bengikhona ngani? Sizama ukuthi sibalekele ukuthi umkhuhlane lo ubuye ngapha, lo ngapha uye eGoli. So hayi, bengicabanga ngifisa ukuthi ngabe kuyamiwa mbijana sibili ukuthi hayi akumiwe abantu sibone ukuthi kambe singakubamba kusiyachova ingxenye, kusiyafika ingxenye abo-March next year, kumbe umnyaka usiyakuthuqala sibone ukuthi uyabusiphatheleka.
Siyabonga kansela, qhubeka ubambile mafans idaizvangomiswa izvi.
Saka toti saka kanzura poitwa sei tichiona kuti pane mabhoda ari kutarisirwa kutovhurwa muna December musowa 1.
Hanzi nerurimi rweshona kansela Mutanda, saka poitwa sei panyaya mabhoda apa because ari kuvhurwa musowa 1?
Sezwa nambo taura kutoti kana government ya toti maborders ngavukwe hapana zvatingaite, because even isusu as maZimbabweans tinotorarama nekukrosa maborder, tichinotengesa, tine hama dziri ikoyo, tingatoti tiri kurarama nedzimwe nyika dziri kunze kweZimbabwe. But kana zvichinzi dai zvanga zvichiita, kudai tatombomira mbichana nenyaya yokuti tivhure mabhota, toti vekuSouth Africa vodhila neyavo coronavirus ikoyo, nesuwo kunoku tedi todhila necoronavirus yenu kunoku, tichizama kutoti zviripo izvozvo izvi tozama kuzvidzikisira kuitira kuti zvisabudire kunze menyika yedu yemuZimbabwe, and also nesuwo tisawane zviri kubva kune dzimwe nyika. But it's very unfortunate kutoti mararamiro economy yedu yemuno muZimbabwe aizonyaso kuti zvakanakanaka kutoti vanhu vorarama mune zvakanakanaka. But chishure zvangu nechokuti kudai tatombomira toona kuti gore riri kuuya Mwari vanenge vakatichengeterei semhuri chese nyika, ngatoti senyika, ngatoti ilizwe lo mhlaba wonke kutoti chii chiripo zvatingati wigirirwa naMwari like next year.
Hai, siyabonga Councillor Sinekiwe Mutanda. uchairperson wogatsha lwezempilakahle kobulawayo liqhubeke libakhuthaza abantu bakithi lani lisile liphephe khona ngapho.
Siyabonga sithemba ukuthi abantu lathi sizwisisile sibili ukuthi kumele sizigcine sizibambe singahlangani okungekho necessary sifake kuhle sigqoke kuhle ama mask sanitize sigeze izandla regularly uzathola ukuthi abantu bathi akula manzi kobulawayo kodwa singageza sincodisane ngokucengelezana sigeza sicengelezana izandla zethu okwemzuzu engamatshumi amabili sigeza ngesepa endelange running water.
Hayi siyabonga kakhulu Councillor isikhathi sesihambile siza kubamba ngolunye usuku mavare chirongwando ofunga sarirwa ne 2 minutes chete maybe tinde kuna vadzokora.
Ehe vavusango vati vakupinda vapedza zvavari kuita saka kana vapinda mungo vaisa kuvharisa.
Okay, see for now tasarwa ne 2 minutes uyezve vadzokora varipo
saka.
Okay, vadzokora tipeiwo mashoko enyu ekupedzisira nezvenyaya yekorona iyi. Manzwa kuti mabhodha ari kuvhurwa musi wa1 asi kansela vari kuti dai zvambomira.
Ndinotenderana navo kansela ende ndiri kuona kuti nyaya iyoyo haisi kuzopera zvakanaka. Tichaona Zimbabwe yaakutanga kutatsurana neSouth Africa neBotswana nedzimwe nyika dzayakavakidzana nayo, nekuti Zimbabwe haina zvairi kuita zvinooneka zvekudzora chirwere checoronavirus, especially kunyaya yetesting. South Africa iri kutesta vanhu vayo, Zimbabwe haisi kutesta vanhu. Vanhu ivava vanenge vasina kutestwa vanenge vaakupinda muSouth Africa, vanenge vaakupinda muBotswana vachinoparadzira chirwere. Vana veZimbabwe havakwanisi kunozvitestisa because testing in Zimbabwe is costly. It's costing an average of $60 for someone to get tested. And mutemo pa maborder uri kutaura kuti munhu achibva kuSouth Africa anopinda necertificate yekuti akatestwa, achibva kuZimbabwe anopinda muSouth Africa achiti aine certificate yekuti akatestwa. Vana veZimbabwe havakwanise kuita izvozvo. Saka tichaona vachijamba maborder vachipinda muSouth Africa vachinoparadzira chirwere ichocho muSouth Africa. Saka ini ndiri kuona South Africa ichitanga kuzonetsana neZimbabwe kuti vanhu venyava vaita kuti chirwere chipararire muno muSouth Africa neBotswana. Saka Zimbabwe, sekutaura kwatamboita, ngaishande nevamwe vese zvakanaka muZimbabwe, vagadzirise zviri kunetsa munyika, nekuti kana zvinhu zvikaramba zvichinetsa, zvinotongoramba tisiri patiri ipapa. Kudarika kunenge kuchiita vanhu vachipinda muBotswana nemuSouth Africa kuri kukonzerwa nekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe. Saka ngatigadzirisei nyika yedu, ngatigadzirisei politics dzedu. Kagarisa politics zedu, it will be easier for us to fix our economy and our economics.
Thank you there, Vadzokora Liamuzwa uDzokora lapo laye uti njengo Councillor Mutanda uti ingabe uhulumende uyamisa nga uhulumende bamazwe la bayamisa ukuvulwa kwemingcele mhlaka 1 ngoba umkhuhlane lo uzamemetheka ngeyindlela engakaze ibonakale. Yebo uchile uKansila lo eTsokora uyatsho ukuthi siyakwazi ukuthi siphila ngokuthenga sithengisa lokusebenza kwamanye amazwe kodwa umkhuhlane lo kulezi nsuku hhayi usumemetheka ngendlela ezesabisayo abantu bafa imihla lamalanga. Mav bavusanga waphinda muchirongwa asihandi sinakana igana time waphinda bhora rechipera. Saka would like to apologize vavusango tichataura edu next time vavusango vanga vavimbisa kuita guest yedu vari veZANU-PF vakamirira ZANU-PF asi vazobatikana vanga vakuita zvimwe asi kudzoka kwavo refuri arova whistle. Saka Mav chirongwa chinoperera pano.
Anyway, I would like to thank all our guests tonight. We hope that we have a lovely weekend. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington, D.C.
And Tungameli Nkomo saying thanks to Mr. Regis Fusango of ZANU-PF, Mr. Tawanda Tsokora of the MDC Alliance, as well as Bulawayo Councillor Sinikiwe Mutanda, Chairperson of the Health Committee. I am Tungameli Nkomo. Good night.